Nyaya dziri kutaurirana apa between America neUkraine, I think is a very positive way forward. Nokuti tinoziva kuti America ndoyanga iri kunyanya-nyanya the guarantor yezvombo nekumira kwakaita nyika yeUkraine. Saka kutaurirana kwavari kuita uku, it's a very, very positive sign. Nokuti vanhu vapera kufa kwanga kwanyanyisa, region yacho yanga yangomirawo negumbo 1, vaakuita kunge kuchada kuita hondo dzakati wandei.
Tinoona kuti panga paine dzimwe nhaurirano dzanga dziri kuitika pakati peamerica nerussia dzakaitirwa kusaudi arabia nezuro, asi ukraine yanga isipo. Munoona izvi zvakamira sei?
Matalks anga achiitika kusaudi arabia erussia neunited states zvinhuwo zvinobatsira kuti vanzwisisane vaonesane kuti zvavanenge vachida kuita zvisvike papi nokuti tinoziva kuti vanhu vakaita kuti ukraine imire kumira kwakaita united states zvandambotaura zviya ikabatsirana nenato kupa zvombo kune vanhu veukraine chakaita kuti zvinyatsoita ndezvekuti Ukraine yacho yanga iri willing kudefenda nyika yavo asi pari zvino matalks ayanga achiitika I think anozongobatanidzana nematalks ari kuitika between Ukraine neAmerica neRussia neUnited States anga achiitika kuSaudi Arabia kuti vanyatsowana a way forward inobatsira kuti zvilead to a peace for solution.
Semaonero enyu, tingaone nhaurirano idzi dzichizowanikwa dzichiremekedzwa here neUkraine neRussia?
Kuti nyaya idzi dzese dzichaita kuti Ukraine ibvume here zvinodhipendawo nekuti vanenge vapiwawo nhano dzakaita sei nokuti tinoziva kuti Russia yakapindira muUkraine ichiti iri kuda kuchengetedza zvizvarwa zvekuRussia saka matalks aya akabuda ari a positive sign pasina kutorerana kwenzvimbo kana kuti tingati land yanga yatorwa inenge na Crimea nekunana Donbas nenzvimbo dzakadaro I think pangangoita peace asi iwo chiripo ndechekuti Ukraine yanga yapindawo muRussia saka vanenge vamirawo sei ipapo zvese zviri positive